nzira dzandafamba dzandiratidza dzandionesa ndiMwari anopa upenyu miono yandaona yandisimbisa yandipa menduro kumubvunzo ndiani waninunura kodai dzisiri nyasha dza
Jehovah. City.